hapana chakaita kuti Zimbabwe itsvake rubatsiro kune dzimwe nyika dzekunze kana kuti madonors munyaya dzekutsvaka kubudirira kwenyika. Asi pamaelections nyaya dzesarudzo dzinenge dzichifana kuburitsa utongi, utungamiri zvichiratidzwa musarudzo dzinenge dzaitwa. Zvava zvakakosha kuti hurumende itsvake maresources munyika medu muno. Tine hupfumi hwakawanda zvikuru zvinogara zvicharwa nevanhu vezano hwakafanana nenyaya dzemadiamond ari kumarange. Ndo kunofanira kuindwa nevana, nokuti chatinotyira ndechekuti vakatanga kutsvaka mari dzekumadonors, zano yagara ine nyaya yayo yokunyepa kuti madhona anopindira mune zvematongerwo enyika yezimbabwe. Saka zano ikazodyiwa kana kuti ikakurirwa musarudzo, inotitanga kuti mari dziyaga takatsvaka dzaishandiswa kuandamaina sovereignty yokukanganisa zvinenge zvabuda musarudzo. So dei vasiyana nenyaya yavo yekundotsvaka mari kumadhonors emaelection, vatora mari muhupfumi muzvicherwa zvedu kuti zvishandiswe kuita maelection.
Asika iyo nyaya yemangoda yagara ine mutauro nekuti vamupofu nekune rimwe divi vari kuti vari kuendesawo mari kuhomwe yehurumende.
Aiwa mubati wehomwe yehurumende ndiminista wezvefinance vanova vatendaibiti. Saka navatendaibiti vakange vataura kuti mari haisi kuuya, ndovatinoteerera. Hatingateereri vamupofu nokuti havasiwo minista wefinance.